Uwandu wevanu watikuona uchitika muZimbabwe uri kuratidza kuti hurumende kana kuti bato rezveutano harisi kunyasa kuziva kuti atingati maareas of COVID-19 spiking ndeapi, nekuti kana tichitaura nezveutano pamwe chete nekudzivirira chirwere checovid, iye zvino surveillance system aichititaridza kuti alright, vanhu vakawanda vari kuwanikwa around Harare kana kuti kusouthern part kwenyika, uko kune vanhu vanenge vachibva kunana South Africa, kwatinoziva kuti kune vanhu vanenge vakati wandei vakabatwa nechirwere checovid. Apowo muHarare vanhu vakazhinji vanenge vachimhara paInternational Airport yedu, vanenge vachibva kunyika dzakasiyana-siyana. Ndokunenge kuchifana kunge kuchionekwa kuti kwadzivirirwa vanhu ikoko, uyezve mari dzakawanda dzezvekurwa nechirwere checovid dzinge dzichiiswa imomo.
Tichionawo huwandu hwevanhu vakavhenekwa kuti vane coronavirus here pazuva rimwe chete 836. Munogutsikana here neuwandu tichionawo kukura kwakaita nyika kana kuwanda kwevanhu vemunyika?
Vanhu 800 and something vakatestwa nezuro. Ndinofunga kuti tichitarisa isusu population yeZimbabwe inogona kunge ichidarika kana kuti kuma 14 million. Vanhu vashoma zvikuru. Ndinofunga kuti isusu muZimbabwe mari yeCovid-19 iri kushandiswa kuchengeta vanhu for so long in such a way yekuti tiri kuona kuti mari iri kungopera ichichengeta vanhu vachinzi vakaisoletwa, asi hazvibetsere kuti zvitibatsire panyaya yekuti tinge tichiona kuti vanhu vakabatwa nechirwere ndevapi. Dai mari yeCovid ichitoiswa kuti vawane zvekutestisa.
Tiri kunzwawo Dr. Nyashanu kuti dambudziko rave pakutyirwa kuti vanhu vangadai vave kunyanyotapurirana chirwere, inganzi community spreading. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinokurudzira kuti dai zvazvichikwanisika muZimbabwe, vanhu kana vachibuda panze vange vaine mamaski, kana vachizonosangana vakwanise kunge vachiita yatinoti social distancing yekuti vasakusvika padyo nepadyo, zvikuru sei kana vachisangana kana kuri kundufu, vasachema vachimbundirana, nekuti mukudero imomo ndo mavanopanana chirwere checovid-19.